manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihuro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa nevashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana yaitambirwa muna gumi guru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora mazana matanhatu nemakumi manomwe nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra 2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvo zvekutipa mari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uye kuti mari iyoyo taipiwa tiri kubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatiregedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndo zvataedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varesponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai tingogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinorwisisika ndosaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakuru vako. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana kurwara muzvipatara umu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika pagrounds.
Imi sevashandi hurumende zvizva muri kuda.
Isusu sevashandi vehurumende zvatinongoda isu ndezvekuti tidzoserwe muhoro wedu pamari yataimbohora kare. Kare taihora $540 muna October 2018. Asi zvakare tirikuona kuti ikoko kuma US dollar ikoko inflation irikuramba ichirovawo. Saka mukuverengedza kwedu takaona kuti mari iyoyo inogona kuti isvike ku$671. Asi ivo vanoti mari yatinokolekta yose vachitarisana vakakolekta gore rakapera yakaita iyo $1.26 billion. Saka vakaverengedza tikada $671 vari kuti ivo panenge pai kuda $3 billion yatisiri kugona kukolekta. Tikati isusu aiwaka ngatichitaurirana zvatinogona kuti tikatifambe towedzera zvichindirana nekuona kuti mari yavakukorektika pari zvino yakamira sei. Saka taita yatingati pachirungu an incremental process kana kuti zvatingati isusu quarterly reviews tichitarisa kuti mari muhurumende iri kupinda zvakadii.
Mari idzi dzinenge dzichisanganisira mari dzemaallowance here kana dzatingati dzekubatsirikana?
Dzinenge dzichisanganisa mari dzemaallowanceo nemihoro.
Mutevedzeri wasachigaro werimwe sangano riri kumirira vashandi munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Chaderera vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Taura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa, tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Tinoda Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi State Capture ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavashoma kwete zvenyika. Chechipiri, ndotarisa umbavha unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yechipatara zvatopera, kunotonzi kwabiwa goridhi vatobatwa mari paipot zvatopera. Iyi nyika yakasununguka, umbavha hwemhando iyi hauko. Chechitatu, toenda mukodzero dzevanhu. Tisizvo zvatiri kutaura zvaizvo zvipanazvo. Kune vadzidzi 16 vari paresendura police station and vatovharikwa kudarika wezva. Mutemo unokumbira kuti vanoti munofanwa kuita maawa anzwana yofutei unofanwa kungoenda mukoti kudarira dzikoshwa, asi vatodarika.
Vaharozivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Kwenguva yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti chekutanga hazvisi zvinhu zvingandifadza kuti umwe munhu aanga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadziso sana ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisadzokorodzwa futi chirokwandiri. Tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa we nekuonesa vamwe neruzhinji rweZimbabwe kuti ngati ngambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri riri kunetsa munyika nekuti dambudziko iri tinoramba tichiitambura. And zvaitoita kuti even pada ndiri mukati 320 days ndaitowana mazana. Zuva rimwe nerimwe ndaironga sano wandi kuti asaka tinoona sei tinobvisa sei hurumende yenharo yatinayonyika.
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANU-PF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
And ndosaka ndichikurudzira kunyanya vechidiki nokundo vazhinji munyika and ndo vane ramangwana rekufondewa zvaizvozvo kuti hade tinonyorisa kuvhota ndo chinhanho yekutamba. Kana tanyoresa tozonanhanho yezvitu kuti tinofamba sei futi ndino vimba ndinotenda ndi
asi mukuru wevechidiki mubato reZANU-PF modunhu reHarare vaEmmanuel Mahachi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ichakunda muna 2023. VaMahachi vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANU-PF.
Kuhwina maelections eZANU-PF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naPresident yedu vaMnangagwa tinotarisa kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti President vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotitaridza kuti tinohwina maelections.
VaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika.
Mayouth akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vaakuona and kuZANU-PF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANU-PF.
Mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance muzvarefadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete. Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa.
Isu tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi, but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Kana zvichizenge zvachinjwa zvashandurwa tichakuudzai.
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Gwaro raburitswa nebazi rezveutano kuvatore venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu 650 ane 50 nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine 222 kana kuti 5222, ukuva vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru 225,000 zvine 74 kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni 4 ane zviuru 100,062 zvine 460,066 nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3 ane zviuru 216,056 zvine 250,000 nevasere kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru 21 zvine 565 kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Yashika nguya kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu Nauloida Moyo uyo ari kwamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasvondo anopfuura matatu asina kutakurwa kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sesakubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya yemarara taanoita nayo ya mabhina akapedzisa kutakurwa before Christmas anhu azatatakurwa tangozara marara kwese kwese zvoti zvofamba zivi vanhu vachapedzisa vakurasira vakudzosa kurorasa marara pasina bhururo manje.
Vaimbo wekanzura weWard 17 vaJohn Yamoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzuro isu takura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDivi kusanganisira naFirst Street. Patuti ndinyatsoziva kuti wai wasutakura marara tina answer because problem yataita ndeyekuti Divi council staff watone kasi kake kuti havarespondi even kumamesaji okafona havarespondi vanongochita sezausisiri kansela so vanonga ungoda hatichadi kuteerera but handi so much because ikozero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kondeni yake yanonga ariso but now it's different because havachatomboiti even to respond saka tine dambudziko ivavo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyange vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuhobhosi eku hatichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara taimbocherera mumabekyard medu mumagadheni nomamita asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu saka totoshaya kuti marara acho zvinezvi tochimacherera paiko tomakanda kurudzi here munasakubvaipa zviendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuri chiita ina motokari dzemarara dzakakwana chinoshamisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuri zvikakarara zvemotokari.
Kunonoka kuri kuita kutakurwa kwemarara muguta reMamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tiri kuratidza kuti zvinenge zvekuratidza kuti vakuru veguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa ina ndozofanira kutengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuzeguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vachifamba vachibvakacha sevakuru veguta uyezve vanhu ndovakakosha kukosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichitwa naizvozvo kuma priorities anofanonga achiswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa hutano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti hazvisi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa neZimbabwe Community in South Africa, Vabongani Mukwananzi, vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe uhurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavadzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe, kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Machilando Chitangala vakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurura zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vali muLusaka, amaichitangala vanoti urongwa uhu hwakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amaichitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuru kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala, vanoti kunyangazvo kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo yeRwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichisa varare muchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mumazuva mashoma nana kana mumwedzi mishoma nana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara border, mamaketi aya akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheLive chokuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Sarini bando, mara isivani. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Pasarini bando, mara isivani. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Uchamukuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana. Uchamukuru, kuna wamewose. Kana wana hindi, uchambura nyembaro musana.
Musangano wekuziya mihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulandulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 zibandlela 2022 Mukhipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uzaphethe isikhundla samongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempila kahle. Umnumzana Constantino Chiwenga usengeze isikhathi sokusebenza kwezikhondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likasipho sami Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kunengcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT incindise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lizinqikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Usaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga usengeze isikhathi sokusebenza kwezikhondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andubane zivule nxa isimo sivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe COVID-19 izolo kwele Zimbabwe. Sekule nsuku ezine isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngci epulazini likamnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla leZANU-PF usecretary for administration uthi kazi lutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm enyamandlovu esabeleni seMathabeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende. Kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga, umnumzana Charles Moyo lomnumzana Zephaniah Dlomini bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumela angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethule nzima.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena, izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe, kodwa bona hayi bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaze akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile, beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi ukudisturb ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana, bafika balima amasimi ethu phose amane amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zephaniah Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besixoxa laye ekubulawayo. Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi Ukusetshenziswa kwebizo elithi MDC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Eyinye yalezi ngcwethi uMnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MDCT incindise njenge-MDC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MDCT banikwa imali kuparlament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincindisa njenge-MDCT kanti bayisaba nibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MDC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MDC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MDC Alliance kukhetho.
Ukuthi bekuyekelelwa nje kube komhlambi kazalusile munye lamunye elithatha yikho okwenze ukuthi ibandla liphikisayo elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo le-constitution ye-MDC. Bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwi-election balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla elisemthethweni lobukhokhelo obusemthethweni sizama ukukulungisisa khonoko.
UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uthi bayakwazi abakwenzayo.
I-MDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora, njalo thina sikhulumeli i-MDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe i-bridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge, sizakhuluma ngakho. Asifoshwa ngumonzora, not given pressure by Monzora is ZANU-PF surrogate. Yikho ke siyakwazi sikwenzayo.
UMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akuqedakali ukwenziwa libandla le-MDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe e-court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo ayibeke indaba yakhe. Wonke laba abanye kade belisebenzisa lelo bizo, angeke bahambe labo enkantolo baye kulwa le ndaba yeleyo. So i-court declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yona le uMonzora athi lisebenze ngayo ngubani. So his declaration emehedwa, hayi, it's of no legal consequence. Ngakho ke alize nje ngumuntu lephupha elibi, njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is not such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu osenze i-intention, but that intention per se is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho ye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, unkosikazi Letitia Joyce Kazembe, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi kabakahlolisisi udaba lolu. Uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuzakwenziwani ngebizo le-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo, i-Environmental Management Agency, ikhathazekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekudaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathumele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamashumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube isilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. Unkosikazi Amkela Sidanye, obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
Singakhangela nje kwembiwa kwamatshe aligugu ngekho emthethweni, ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi, kuyandise ukuthi uchiye amadamu lemifula yethu igqibelekile ukuthi ngokwenza njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa sizigajini eziningi sithole esengcolile ngokwenza njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini ugcine nje kuchiya umhlaba wethu kukudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna ukwemba okuchiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuchiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyakhuthaza ukuthi abembayo la matshe kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ugugudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke ngabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansil yakobulawayo uthi amadamu amanzi akobulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi ezilethwa ikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lo mhlaba uyagugudeka. Bengithi imithi abayisebenziseyo yiyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithe lana esegeleza esesiya ngaphi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangela kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nxumalo ohlala esigodini wathi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukholi ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona isikhathi suke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo okuthiwa ngama-ripper abasebenzisa ama-sensor. Yibo abagebha kakhulu emhlabathini. And njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langona linganani bachiya begebhile. Ngakhayela imigwaqo eminingi eya ema-mine. Isigejiwe kakhulu yibo bona vele nxa bengagebha abanjani abagqibeli abalandaba ukuthi duze emebhikule zakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani but bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMathebeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimelwe iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulalitoku namhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance ngamabandla aphikisayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Na Kevin McCarthy okokela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwele Melika uyala uyanika ubufakazi kukomiti ecubungula okwenziwa ngabalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump mhlaka 6 Zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress eCapitol Hill eWashington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekokelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulakho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni uZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathi kuthela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe umongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula iziqondiso zeTwitter. I-Associated Press ibika ukuba ele-Nigeria lithi livumelane lenkampani yeTwitter ukuba nxa befuna ingavinjwa kumele ivule amahhofisi kulelo lizwe idinga umuntu ozasebenza kunkampani le ozakhulumisana ngenkokheli yawo neNigeria, ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le ngoZulu. Okwamanje sike sizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lesakhamuzi eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Ukhuluma noMishel Nkomo.
Mishel Nkomo-ke kungaphi esigabeni sakho labo hlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu, sihlangana le nduba ezithi imithetho yamasiko seyafa, sokufe yonke into. Ngoba kufe imithetho, abantwana ukulalela abazali akusekho, imfundo ngasesikolo ayisekho. Ukuhloniphana kwabantu akusekho. Umthetho okhona ungaziwoniwe. Nxa ungala mali vele abakulaleli, kusuka kuconsidelwana umuntu ole mali. Yikho
okusenziwa kuyini ukuthi abantu benze sobadelele kanje kulahlelwa amasiko?
Umumo welizwe wabuyisa unjalo, kwathiwa abantu bazibhasophe kona, kodwa-ke kuyehlula ngoba khathi singasikhangeli imithetho ekhona sezisitsho ungaze uye emapholiseni. Le ndaba zakho nxa uzibeka emapholiseni, especially nxa ubeka emapholiseni uhlangana nabantu besishonini, ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babe bengazwisisi, bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo sezifundweni ezikoleni, kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiquse izinto akhuluma ngazo.
So abantwana bafundiswa ilimi olungasuwo labo laba u-grade 1 laba abancane?
Yebo, abantwana bafundiswa, yebo, ngamashona. Ushona lelana uyabe zama ukuthi asifunde khonapho isiNdebele ebantwini lebantwaneni bonabo. So bese kukhanya ukuthi imfundo yakhona iyabe ingasaqina.
Kuthi ukuthi kufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kwenziwa kuthi abantwana bafundiswa?
Yebo, yebo, yebo.
So manje uthini wena? Kumele ukuthini uthini kuhulumende?
Uhulumende kaqhayisisi esikuthoyi ukuthi nxa ku
yes,
nxa kuqashwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni, kakubuye amaNdebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini. Futhi laphana ngitsho khona ELupane sathi ezikupholisi loba ngaphi, ngakubuye amaNdebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa. Of course esiyakwazi omagistrate ba bayakhuluma indimi babo bezazi bezifundele, kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni uyabuhlangane namajoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhulunywa.
Lapha lizwe u-Ezra Chisa Sibanda exoxa lesakhamuzi ELupane esabelweni seMatabeleland North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMatabeleland bathi ababalisi baqhatshwa eHarare, ngakho-ke abalamandla ngalokhu okwenzakalayo. Ezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, naku-VOA Ndebele Twitter kanye naku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu, ube ngumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elabasakhulayo eChicken Inn uSimba Mutubuki kasekho. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji Usiphalo Ludaba.
Umthubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Mkoma Simba wedlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokitshini lenjube lapho abekade ehlala khona. UMorris Mkwiti osebenza laye kuqembu lenjube United elike ladlala usigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMthubuki.
Silahlekelwe kakhulu ngokufa kukaMgoma Simba Mthubuki. Nguye kade engu-junior administrator, junior talent identifier. Bona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini, bethatha ama-drugs, benatha utshwala, kodwa betshona bedlala ama-sports, bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngeifa kaMgoma Simba, sesilahlelo kakhulu thina becommunity enjube.
Umthubuki wasebenza lamaqembu abalisa elenjube Sundowns, lona ebelidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League, eleBoys Without kanye lelenjube United. Ngesikhathi esedlula emhlabeni besebenzela iqembu leChicken Inn lapho abengumanager wamaqembu abafana abasakhulayo. UCharles Hliwayo, omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo eleChicken Inn, uthi umthubuki welothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into yokuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted ukuthi team iwin, and the way the passionate ngaye ubuyibona nga iteam iwinile how he would treat abafana, even abafana be opposing team, ama opponents and the match officials kuba treat kuhle. And uphinde ukubone futhi ukuthi nga iteam yakhe idliwe uyabe sele stress esingayenziyo. Lenye into vele ade iguye kube ngumuntu ukuthi uyakhuluma iqiniso, kube ngachona empuputa esiya ngapheceleni eborder. The next day, lebeselizwanana.
Usiphambaniso Dube, umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs, uthi umthubuki ube kuzinga lika Ali Baba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Hayi, ngingakutsho ngomkoma Simba ukuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu, and nxa sesikukhangela simfake ezingeni labo bantu abanjengabo Ali Baba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje, ubuhleka nje nxa umbona uMkoma Simba ngezinto nje akade ezenza. Khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhora. So yilosi enkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengomkoma Simba.
Umthubuki ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakukaziwa ukuba uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Uhlelo Woza Friday namhlanje lomhlabeleli weHouse Big Boy Ngwenya uhamba ngegama lokuthi Big D Hero, yena osedule idlalade elitsha. Untungamini Komo weStudio 7 uyalandisa.
Big D Hero, from zero to hero, idule ke zero, take zero to euro, hero ininaro.
Idlalade leli lilengoma ezilichumilane nango uBig D Hero.
Salibonani balandeli, size nedlalade lethu lesibili, kushuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu ethinzo papa. Then manje siliphathele enye i-album yethu ethi yona Abana Thando, yole edlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho kanye lale enti igama lika Jesu. Aba abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi namba ezithi 0658583307. Ngiziphinde njalo 0658583307. Yizi namba abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basetshe Big D Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu isupport kubalandeli, ngoba ne-albhamu lakuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje i-albhamu batshengisile uthando lwabo, basatshengisa njalo. So sithi bengapheli amandla, mabayale besisapota nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengapheli amandla ngokusisapota. Siyabonga isupport yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig D Hero ngale.
Sugar sugar. Sugar sugar. Dilo uliye ngana maduta lingena ningena kamputi. Be careful ya no menyo sense. Dilo uliye ngana maduta lingena ningena kamputi. Be careful ya no menyo sense. Dilo uliye ngana maduta lingena ningena kamputi.
Isihlobo uthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likaSipho Sami Malunga labanye bakhe. Kulengcweti ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana nelamaLawi kunamanje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo uGibbs Dube.